Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 zvika 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichachinja pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingombunyikidza mashandiro atinoita nevamabasa atinoshanda nawo.
Rimwe sangano rakazvimirira rinoti rinoimba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pepvo bill rakapasiswa nedare rehouse of assembly.
Gore ra 2022 igore ranga rakaomera murayiridzo muZimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasalaries avarayiridzi zvisina kutendera navarayiridzi haana kuzova anopiwa kuvarayiridzi, kunyangwe achiramba achingotorwa kubva pamasalaries avo.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zvivimbiso zvayo uye kurega zvekuramba ichinyepera varayiridzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhabvu weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinovimba kuti kupasiswa nedare reHouse of Assembly kwebhiri rokuvandudza mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti PVO bill, mukupera kwesvondo rino hakuzokonzeri matambudziko mukufambisa basa ravo nemabasa emasangano akazvimirira oga. Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu, vanoti pane mabasa mazhinji ekubatsira vanhu ari kuitwa nemasangano akazvimirira, chikonzero chiri chekuti hurumende haingakwanisi kuita zvose iri yoga ikuita basa ravo. Dare reHouse of Assembly rakapasisa bhiri rePVO bill pakupera kwesvondo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mutemo uyu wakakosha kuhurumende yavo nekuti masangano aya ari kupindira munyaya dzezvematongero enyika. Asi vemasangano aya vanoti zviri kutaurwa nehurumende handizvo. Tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu kuti tinzwe maonero avo.
Nhau yamuri kutaura nezvayo tinoona kuti inhau inotishungurudza sevamwe vanoshanda vakazvimirira vachiratidza pundutso nekuti nyika ifambe zvakanaka. Chinhu chinokatyamadza zvikuru, charima totirangaridza nekuti tiri kuno tangira tokanganwa nezvacho. Saka tinoona kuti mutemo iwoyu ukauya unogona kutimbunyikidza zvakanyanya tigotadza kubata basa redu semabatiro atanga tichiita.
Saka imi nesangano renyu moita sei nenyaya iyi vachikumbu?
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichachinja pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingombunyikidza mashandiro atinoita nevamabasa atinoshanda nawo. Saka tinoona kuti pakataurwa nyaya yechirongwa ichochi vazhinji vamwe mupazi rehurumende vatanga tichishanda navo, especially vanoshanda mupazi rehurumende repasi ratinoti local government kumarural district council tava nedambudziko rekusvika tichitaura nevatungamiriri nekuti vava kutiona sevanhu vanokanganisa pundutso munyika, ivo vasingazive kuti basa redu nderekuti tirambe tichivandudza mamiriro akaita nyika uye nekuti mari dzenyika nezviwanikwa zvose zvenyika zvishandiswe zviri pachena.
Mukuru we Transparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vari parunare ne Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi vaneta nekureverwa nhema nehurumende. Sangano iri rinoti hurumende inopikisa zvinhu zvizhinji asi ichityora zvainenge yavimbisa. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Zhou vanoti hapana chakaipa kuti varairidzi vaende kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika vachiti asi hurumende inofanirwa kuva nechekuita nenyaya iyi kuitira kuti kubuda kwavarairidzi uku kubetsere nyika. Dr. Zhou vanoti hurumende inofanirwa kutanga kushanda nevarairidzi zvakanaka uye inofanirwa kurega kuona varairidzi sevakangomirira kupikisana nehurumende.
Gore ra 2022 igore ranga rakaomera murairidzo muZimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasalari avarairidzi zvisina kutendera navarairidzi haana kuzova anopiwa kuvarairidzi, kunyangwe achiramba achingotorwa kubva pamasalari avo. Zvekare tinoona kuti chivimbiso chokuda kubatsira varairidzi pakubhadhara maschool fees hachina kubuda. Hurumende yakaramba ichingochinja magoal posts zvinoratidza kuti inongori delaying tactic kana kuti chivimbiso chamanyepo chokuda kubata varairidzi kumeso. Iko zvino taakunzwa kuti kune zvemasolar system zvaakuda kuti zviuye kuti zvipiwo kuvarairidzi asi hazvina chouviri nokuti varairidzi vaneta nokungopiwa zvivimbiso zvisingazobudiriri. Zvichakadaro tinoona kuti nyika dzakawanda dziri kuda unyanzvi hwavarairidzi muZimbabwe. Saka nekuoma kwezvinhu zvemuZimbabwe uye zvinokudiwa kwevarairidzi muZimbabwe nana UK kana pasina zvingaita kuvandudza masalaries avarairidzi zvingangoreva kuti iko vazhinji vavarairidzi muZimbabwe vangawanikwa vachiinda kunotsvaga mafuro manyoro, izvo zvinozopa kuti varairidzi vanosara vari muzvikoro vave vashoma shoma.
Saka imi sevarairidzi moita sei nenyaya iyi Dr. Zhou?
Tinokurudzira hurumende kuti ivandudze mari dzinotambira navarairidzi uyezve kuimprova maconditions of service kuti varairidzi varambe vane chidokwa dokwa chokuda kuramba vachishanda muZimbabwe, uyezve hurumende ichiita government to government arrangements dzinozopa kuti ivo vari excess kune vanodiwa kuti vabatsire vanavo muZimbabwe ndivo chete vanokwanisa kuenda kune dzimwe nyika. Izvi zvino batsira kuti tichengetedze dzidzo yomunyika. Tozotiwo avo vanoda kuenda voenda zvavo mushure mechibvumirano nedzimwe nyika vachikwanisa kuzodzoka vachibatsirawo kuvandudza education system pane inonzi pachirungu brain circulation iri opposed to brain drain. Nokuti kana vanhu vachingoenda kune dzimwe nyika vachiinda mazvake mazvake pasina chibvumirano chenyika, zvinoreva kuti panenge pasina chinouya kunyika. Asi kana pane chibvumirano zvinorevawo kuti vanoenda vachikwanisa kuzodzoka mune zvakanaka vachivandudzawo education system yomunyika, nokuti unyanzvi hutese tese hwavanenge vakawana kune dzimwe nyika vanokwanisa kuzowana mukana wokuti vadzoke vachibatsirawo kuvandudza dzidzo yomuZimbabwe. Saka isu ndo zvatiri kukurudzira kuti pari zvino pane zvatakatarisana nazvo education system munoda kuti mari dzinotambira varairidzi dzivandudzwe, maconditions of service avandudzwe, varairidzi varambe vachida basa ravo rourairidzi muZimbabwe nokuvandudza education system. At the same time avo vanopfuura vatinoda munyika vachikwanisa kuenda kune dzimwe nyika kunotsvakawo humwe unyanzvi hwavanozopawo kuti kana vakakwanisa kuzodzoka after chinguvana kana makore avanenge vambonoserwa kunze zvibatsirewo education system yomuZimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Bato reMDCT rakaita kongiresi yaro nezuro kuHarare City Sports Center kusarudza utungamiri hutsva. Mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora vachiti vakatarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vanhu vari pasi pechiuru chimwe chete ndivo vakange vari pamusangano uyu. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pa kongresi yebato ravo yaitirwa muno muHarare na vaMonzora vatenda kuti bato ravo harina kuita zvakanaka pasarudzo dzemabai election asi vati nekuda kwekugadzirisa kwavaita nyaya dzeutungamiriri kuburikidza nekongresi yavo vaive kutarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vasarudzwa zvasachigaro weboka revechidiki mubato iri vaAlbert Chidhakwa vati vari kutarisira kuti bato ravo richawana mavhoti anodarika 60 kubva muzana musarudzo dzegore rinouya. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoyi kuti havaone MDCT ichikunda musarudzo.
Hatorina kana mastructures akakwana kunga kupi munyika yese. Pama by elections chaipo akatadza kana kuti aise ma candidates kune nzvimbo dzakatoti kuti saka zvinongoshamisa kuti zvakadaro achitadza kufielda ma candidates akutaura kuti achawina ne 60% akuumba vanhu here.
Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutarisirawo kuvhoterwa nevanhu ma6,000,000 uku bato riri kutongaridza NPF richitiwo riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu ma5,000,000 musarudzo idzi. Vanga vari sachigaro weMDCT Congress iyi isati yaitwa vaMorgan Komichi avo vasina kusarudzwa vaudza vanhu vanga vari paCongress iyi kuti vari kutarisirawo kuti bato ravo richakura asi mumwe wavanga vari paCongress iyi vaSilas Zakeyo vati vabva kuNorton vati hazvipe zvakaitika kuti MDCT ibudirire musarudzo kudzamara yaregedza kudyidzana nebato rezano PF.
Tikuti musangano weMDC ndaumire uri wega hakuna munhu wePoland anowirirana nemunhu wekuzano PF vachiita Poland vachinowirirana vari vega. Hazviko hasi zvakaitwa naTsvangira izvozvo ende hazviko nezvakatizwa naNelson Chamisa. Saka anestei kuti vanhu ivava vari kuwirira neruling party zano PF vachitiza vari musangano weMDC those people are supposed to go out. Wosiya musangano weMDC uri clear wakachena wakazvimirira.
Vatori venhau vamborambidzwawo kutora mifananidzo yekunetsana kwamboita vamwe vatsigiri vebato iri panze peCity Sports Center apo panga pachiitirwa Congress iyi. Vasarudzwa paCongress iyi sevatevedzeri vavaMonzora ndamai Paulina Mpariwa pamwe naSenator Chief Ndlovu vaElias Mudzuri avo vanga vari mutevedzero wavaMonzora havana chigaro chavakwikwidza paCongress iyi mushure mekunge vasina kudomwa kuti vakwikwidze nenhengo dzebato iri uye vanga vasipo paitwa Congress iyi. VaSolomon Chikowero ndivo vatsiva vaKomichi sasachigaro webato iri uye vachange vachitevedzerwa namuzvare Yuvhoni Musarurwa. Kunyange hazvo vaMonzora vati vafara nemafambiro aita Congress yavo pane vamwe vakaita savanoRest Marara avo vaida kukwidza chigaro chemutungamiri webato iri vakaenda kumatare vachiti bato ravo harina kutevedzera zviri mubumbiro rebato ravo pakudomwa kwevanhu vakwikwidza paCongress asi dare repamusoro rakati nyaya iyi hainganzwi kwezvechimbi chimbi. VaMarara vati wavana kuenda kuCongress yanhasi vachiti zvaitwa izvi idamba vanana. Mwana wavatsvangirai uye vari mumiriri weGlenview South muparamende vaVincent Tsvangirai havanawo kuenda kuCongress yaitwa navaMonzora iyi vachiti havawirirane nezviri kuitika mubato ravo. Congress aitwa MDCT yekusarudza utungamiri kuchwa webato iri ndeyekutanga kubva zvakafa vaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pakamboitwa imwe chimbi chimbi kana kuti extraordinary congress iyo vamwanzora vakakunda Mike Tokozani kupe muna zvita 2020 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti kurodzwa kwevana vasati vabva zero kwanyanya zvikuru mumapurazi emunharaunda yezvimba uko vabereki vanonzi vari kuroresa vana vavo pamusoro pekushaya. Izvi zvakaziviswa nevanoona nezvebudiriro kana kuti Zvimba District Development Coordinator vaDesmond Gumbo Chuma. MuNewsZimbabwe.com mune nyaya inoti sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti sarudzo dzegore rinoya dzichakonzera kudeuka kweropa kusati kwamboonekwa kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Masangano akazvimirira anopfuura makumi masere anosanganisa makereke, masangano anorwira kodzero dzevanhu, masangano evashandi nemasangano evadzidzi anoti zvaari kuona kwavanofamba munyika zvinoratidza kuti pachakuvadzwa vanhu vakawanda. Nepenyuro yeZBC inoti guta reHarare rakatarisana nekupararira kwechirwere chetyphoid kunyanya mumisha yebudiriro Glenview neGlen Norah zvichinzi vanhu makumi matanhatu vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panyaya yemaMPs apo vakazwa vari kupuwe mari mari akawanda. Ndiri kukumbira maMPs kuti paanonga agaidhisikasa ngatanga atarisawo mukati mwenyika ino yeZimbabwe kuti yakamira sei. Vanhu mumakirinika hamuna mishonga, vanhu vari kutambura zvakawanda, maticha haana mari, vanhu vari kutambura. Saka tozoonekai museparlamendi yedu seanhu atakasarudza makuti mudopo wemazimari akadai akadai akawande kudaro. Muri kuona zviri kuita here? Tangai mwataurirana mukati meparlamendi yenyu muchidhiskasa kuti munoti munyika muno makamira sei, hamuna urombo here? Moizotorawo mari. Saka mukatore mari yanhu acho mashoma watore mari dzedzisi, vamwe vandorarama nei? Chetiri kunyanya kukoshesa kuchemera mumahosipitoro. Mahosipitoro ngamuite mishonga, mahosipitoro manesi ngaapuwe mari.
Pindura baba vari kubva kutaura, vataura vachitizvo Zimbabwe yakasununguka, tifanirwe kutemerwa zviga nevamwe vanhu. Hamufanirwe kutemerwa kwazvimwe zviga. Zviga zviri kutaurwa ndezvekuponda kwavari kuita vanhu. Ngavanzwisise ipapo zviri kuita kuti America ivatemere zvirango zvekuponda vanhu zvari kuita. Hamunangagwa kuti vanhu vari kungourava vachidhisapiswa. Wana Blessing Ale wana Itai Dzamara vakavanda vanhu vadhisapiswa. Saka America imwe ingafarira rufu rwevanhu shuwa. Aivanga vatibatsirewo wedu wetatambura kuno kuZimbabwe. Tatambura tiri kuurava. Fanana taakuenda kumaelection akadaisi, hakusi kubuda chakanaka. Vari kutadza kunzwayo tsitsi yeguku rahundi yavakaita. Ndiwo futi honzeri vamunangagwa wagumirwa ngavachibva pachigaro. Havana nezvavari kumboita, vari kungodzaita. Isu tiri varwi vehondo, hatina kana chatiri kupuwa. Asi vakupa macivil servants nemaminista ma15,000,000,000 emaus. Isu maovheti takarwa hondo, hatina chatiri kupuwa isina amunangagwa. Hatina, tiri kungotambura.
Ini ndinonzi Matsakureva, ndinogara kuno kunzvimbo yeBridge Bridge kuna Mazendao. Chandinoda kutaura sezvokuti uyu murume anozvicharumbira anonyadzisa nokureva nhema dziri pachena kudaro. Nhema dzaari kutaura dzakafanana nokuti chero wakatarisa yunifomu yamanesi iya anogona kuti ndeye redhi. munangabwa munhu ari kuchemera kuti ndakasiyirwa ivo kuenda kusamiti iye akureva nhema kuti murangagwa akaramba kuenda iye ane misodzi pamatama munangagwa achichemera kuenda haa nhema dzaunotaura dzinonyadzisa mhani kuchenjera kuti unodzingwa mupati iyoyo unodzingwa muzanu pf hausati waziva zanu pf unoshode satarumbira
ini handitenderwi kutaura zita rangu sasabhu dambudziko ratinaro kuno ndekuti kwakanzi pachirongwa chehurumende chembeu vanhu vaipuwa matiketi hungu mbeu yakasvika asi dambudziko mafetiraizi hakuna kana mafetiraizi tinogara kuno kusiakov kasvisa ward 8 saka ndo dambudziko tiri kushamisikana musaka kubhinga taura kuti mafetiraizi vanhu vese vakawana saka kana vakavaona kubhinga vakamaona kubhinga kuno kusiakov mafetiraizi hakuna nanhasi uye hatisi kuziva kuti mafetiraizi vaivo anouya here mvura iri kunaya asi mafetiraizi hakuna chavangadyare nacho kuti mbeu dzidii pawaniswe mukana wekuti vanhu vakwanise kuwana guva rakanaka saka icharamba iri nzara nekuti mbeu kuidyara isina fetiraizi hapana zvazvinoita mustoro kuti utenge fetiraizi inodhura uyezve zvakare kana mbeu yacho zvakare yanga irishiwo mumatukeji saka kuti utenge mbeu sekuoma kwakaita zvinhu mari haisi kuwanikwa atenda
inini ndandidawo kubvunza mbozi ndoshamisika nezvinenge zvichingoitika kureva kuti here kubva pakarwa hondo kusvikana nhasi vanhu vese vatikona varimuya vanongorumawo vhete vose hapana vakafa havasi kufa vari kuramba vachingowedzera vese vakarwa hondo here vese vari kuramba vachingonzi ndinhingi gamba renyika kumwe kufa kwacho hakusi nomal kutofa kurabnomal nokuti mafira avaita pekutanga haasi kumafira kuita vanhu vezvino zvaakunyanya here nenyaya yekuti zvakuda kuenda kumaelections kana kuti zvinomboreva kuti kudii kuno mumwe munhu ari supiri here anita basa rekuuraya vamwe vanhu kana kuti zvinorevei
akadii makadii pastudio apo inini ndinongori nemubvunzo wani inini kuafrican union sadak nana purezidendi zuma nana purezidendi mazisi nevamwe vesava kuti ivo vanotaura kuti zvirango ngazvibviswe asi handisani ndambowanzwa pavanotaura vachiti hurumende yezimbabwe chimbomira yekushungurudza vanhu chimbomira yekurova vanhu nekuuraya vanhu kunoitika nekupiswa kwevanhu nezanu pf handivanzi vachitsuura zvinhu izvozvozvo handisati ndavanzi vachitaura kuti zimbabwe ndaisunungure job scar because haisi kuteera mirayo yacho yemuzimbabwe so zvinhu zvacho izvikazvi ndavatarisawo kuti america iri kupirei zvirango zimbabwe vasangotaure zvekuti ngazvibviswe ivo vasingataurowo kuti zimbabwe iregedze zvairi kuita iregedze oro isu tatambura isu tanoita nogara musango takuda kuuya kumusha
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Veruzhinji mumalaysia vari kutarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika iyi vaanwar ibrahim vachagadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika mumwedzi mitatu yapfuura mitengo yemikaka yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% uku zvirimwa zvakaita semurivo zvava kutengeswa nemitengo yakapetwa kana uye nyama yenguruve yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25%. Hurumende yesouth africa yaisa mauto pane nzvimbo ina dzinogaya magetsi zvichitevera kudzimwa dzimwa kwemagetsi uko vamwe vanoti zviri kukonzerwa nevanhu vanoda kukanganisa zvinhu munyika.
Tochoenda kumutambo wenhabvu FIFA World Cup wakatambiwa nezuro kuQatar. Semazuva ose tinomukomana anofarira zvemutambo Brian Msekiwa. Brian, wakaona sei mutambo wa nezuro uyu?
Hello, koma wande. Mutambo wanezro. Mutambo wainatisa asasose. Atungu nana basara papa ya ndikati. We can't wait to see the block bahasa final in any of Mbappe na Messi. Wale wana tambira Argentina, Netherlands. Mbappe for France, Messi for Argentina. Mutambo, as the Messi World Cup since 1980, but this World Cup, yanga ine everything. Yanga ine drama. Yanga ine my goals. Yanga to feature two best soccer players in the world at the moment. And they were on top of the game. Was fighting our the golden boot, clear golden boot. The tournament. It was that one drama to the other. So I just forgot the plans young to let me end the first half. Yaka Tugamir 2-0, but Yaka Zoka, then the substitution of the coach. Yanga is very, very good. Yanga is some people come back to those two goals to make it 2-2. But I know my extra time. But I am going to have one each. Come on, we're going to 3-3. My penalty is very nice. It's about the France in the first half. Then you're going to keep away Argentina watching as well. I is very good. In my penalty. So, yeah, it's a good suspect. My penalty is Argentina ino kwanisa kutura mkombe. Enenda fara cha iso kuti Argentina yao ina best atura mkombe something changa asina mkerea yake. Sinoweza mpinza one of the best players to ever grace in the field of soccer.
Si chakaitwa ne France chakaita kuti vatadze kuwa na mkondo we.
Pane marumors akawanda, pane marumors kuti panga paine some fitness mukembi yavo. Shinova chinhu chando believe because matendera vakaita first half iyo. Havana kutamba zvakanaka first half. Saka ndachipo believe kuti something is not right. The way yaipresa Argentina, because Argentina yakatanga ichipresa too much, haina kupa chance France ivite settle down. Shinova zvakabatsira Argentina kuti itungamire by 2-0. And also Messi was very good. Akasamba game rakatamba akaratidza vanhu kuti inyanzvi ndiye akadictate the pace mugame. Saka those are the three things that Messi aspecta kuti ndozvakaita kuti France ilose. And also versus the other penalties. Kuma penalties inenge yaiva a matter of who can take or who can score or who can save. And the keeper has Martinez. The keeper has no follow up from Abbas Langa to Arsenal. Muna is very good at saving my penalties.
Saka Messi amira papi munhoroondo ye mutambo wenhabvu.
I would say Messi could be the best in this world, but he would be best because vamwe vakakwazviwa kuti how could he be the best yet haana three World Cups like Pele. But I would say atongo among the best three. Yes, vari three, Messi, Diego Maradona, na Armando Pele. Vari three, I would say kuti in each generation, ndo the great. Zekuti, it will take a very long time kuti tiwane kwasa kuwana mumutamba akatadza yeye. Akakwanisa kuachieve a lot mukandiri make, muclub yake, even his personal achievements. It's not easy.
Mukupera kwakaita mutambo wenhabvu uyu nezuro. Unoona kuti Mbappe akamira papi munhoroondo yemutambo wenhabvu?
Trajectory ya Mbappe ndeye kuti andori ahead of vamwe chuwava Pele na Maradona in terms of my statistics. Because the age zvaachivha now zvinhu zvisina kuachivhwa with the others. Saka ndikumuona ari mutambo wekuti kana mwari akakomborera kuti akwanise kulasta the same years in terms of career like others, he could be the best. Mbappe mutambo wachange tichiona isusu after Messi retire, ndiye mutambo achange ari munhu achange achiita illuminate the soccer world.
Haiwa Brian, tinotenda zvikuru nemashoko awatibatsira nawo tichiti makurukoto kuArgentina pakuhwina kwayakaita mutambo wenhabvu ikatora mukombe weFIFA World Cup. Tinotenda chaizvo Brian.
Thank you mukoma wande.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinoimba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pePVO bill rakapatsiswa nedare reHouse of Assembly. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zviimbiso zvayo uye kurega kuramba ichinyepera varairidzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhabvu weFIFA World Cup mushure mekukunda chikwata cheFrance nezvibodzwa 4-2 pamapenalty. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.